Kwazwai, muri eZimbabwe, Zimbabwe muhle, mthokazo muhle, muri eZimbabwe. Ndinomgamchira imchirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, Zimbabwe muhle, to Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 17th of September, 2019. Zimbabwe muhle, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe muhle, mthwakazo muhle. Ndinomgamchira imchirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Namhlanje is Tuesday, the 17th of September 2019, and I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. So namhlanje uhlelo mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle, nasi mchirongwa kurukura nyaya yema abductions. Tonight on The Connection, we focus on the abductions of civilians in Zimbabwe by suspected state security agents, the latest victim being the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombey. The Zimbabwe Hospital Doctors Association says they have not heard from their president since Saturday night, whereby he sent them a WhatsApp text saying that he had been kidnapped by three men. The abduction is one of the reasons as to why the doctors in Bulawayo, Harare, and other areas in the country have put their tools down, and they say they're not going back to work and up and until their president is returned in a safe and sound condition. Let's take a look at what happened yesterday, whereby one of the senior doctors addressed the abduction of Dr. Magombey.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Disappearance of Dr. Peter Magombey. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paralinyato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombey, which was reported to Budililo Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... ourselves from 0800 hours, 16th of September 2019, yes, as medical practitioners from both public and private services.
Well, you heard them. They said they were withdrawing their services from both the public and the private medical sectors. Now, a lot of people firmly believe that the abduction of Dr. Magombey was a result of him being one of the forces that was pushing doctors to go on strike due to the poor wages that they're receiving. Let us take a look at the last interview conducted by VOA with Dr. Magombey, which discloses more information.
Zimbabwean doctors are on strike for a significant salary boost. They say they won't resume working until they get one. Doctors there currently make about $200 a month.
I think government should expedite the negotiations regarding our cost of living allowances.
Last month, the government offered a 60% raise, but the doctors turned it down, saying the inflation rate for food, fuel and housing costs is about 900%. This hospital is now taking only serious cases and referring others to private hospitals. 85-year-old Vasinara Julius is one of those turned away, according to her husband.
She has not been attended to. We were asked to go to a private hospital for more tests. I have sent my kids to go and check how much it costs. It is more expensive at a private hospital. She needs 5 tests done.
With its economy in steady decline, Zimbabwe's social services have been funded lately by foreign donors such as the European Union and the U.S. Agency for International Development. But the assistance has not been extended to salaries, resulting in low morale among health staff. Nonetheless, Zimbabwe's health minister says doctors are needed on the job.
We also expect, that our workers stick to the fact that they are in an essential service. As an essential service, you cannot just wake up and disappear, and leave your patient alone. We have to act responsibly. We have to act in a manner which will not, risk patients' lives.
He says a health services commission will deal with the issue of Zimbabwe doctors indefinitely striking by banning work stoppages. In the meantime, public hospitals are operating on a reduced staff and patients are waiting for care. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Well, that was the last time that VOA spoke to Dr. Magumbei before his abduction. And shout out to VOA correspondent Columbus Mavunga for that report. Now, after all these happenings, Dr. Magumbei joins a list of people that have been abducted this year. Amongst them are ATU's president, Obet Masaraure, who was abducted and beaten blue and then returned. Famous comedian, Gonyeti, who was also abducted and beaten. Now, and also joining them is youth leaders of the opposition and, of course, others. According to the recent tweet released by the U.S. Embassy in Harare, thus far, since January, at least a minimum of 50 people have been abducted thus far in Zimbabwe. Government has acknowledged these abductions. However, they've distanced themselves from that by saying that these are the works of a third force or a third party with the intention of making the government look bad. In actual fact, in one of the reports that we released early on, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sibusiso Moyo, said, and I quote, excuse me. The government of the Republic of Zimbabwe has noted with concern the abduction of Dr. Magumbei from his house in Budiriro over the weekend. Following this barbarian act, the government immediately activated the security agencies to make sure that Dr. Magumbei is found and safely returned to his family. The government, under the new dispensation, is totally averred to practices that put the lives of any citizen in danger. We therefore find it very curious that whenever there's an impeding international gathering or a high-profile visit in Zimbabwe, these criminal acts are always perpetrated on our innocent citizens. He also says, in our minds, that towards the SADC summit in Tanzania last month, the country was gripped with numerous abductions of our citizens by people who aim, we can only believe, was to tarnish the image of the country regionally, continentally, and internationally. We have no doubt that the latest abduction of Dr. Peter Magumbei was meant to coincide with the visit of Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and Association. Those were sentiments echoed by the Minister of Foreign Affairs, S.B. Moyo. And of course, these were sentiments echoed by Mr. Nick Mangwana on social media, whereby he said that these are the works of a third force. What is your take on tonight's discussion, Zimbabwe Mushe? If you're looking to join me on The Connection, you can text me live on WhatsApp on +12024650318. Ngiyaphinda njalo, +12024650318. You can also call me live ecingweni, live on air, uze ungene lawe kuhlelo, +12026192077. Numbers recorded, +12026192077. We're also broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency, 4930 uyeje, pa 15460 kilohertz per short wave. Tilipo zokare pa dandem tanda pa internet on www.voashona.com, sikona njalo ku www.voazimbabwe.com, njalo ku www.voandebele.com. Si Muriye Zimbabwe. For everybody that loves Facebook, we're broadcasting live on our 3 Facebook pages, those being VOA Shona, VOA Studio 7, and of course VOA Ndebele. If you're looking to join us tonight, feel free to write your name and number in the comment section. Njalo sizakufonela lingakhohlwi phela mtsakazo omuhle Zimbabwe muhle Zimbabwe, kushare chirongwa, uyezve, kuisama love, nema like pachirongwa, kuitra kutuono aiwa, nemio, moripo pachirongwa. Magatira chirongwa, The Connection, mwineni Mike Hove. Hey, hola, Davico, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Orbe. Danki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3. At Big Mike 3 is the username pa Twitter, uyezve pa Instagram. Muri Zimbabwe saka kana mchina ukurukura neni. Ngalifisu kukotla lami. Nkona ku Twitter njalo ku Instagram, but you can catch me after the hour. For the next hour, Muri Zimbabwe tripa napa. We are here on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. So linga kotli pela, ugu share uhlelo, ugu zesibugele uhlelo lolu, mabunengbe tu. Once again, Zimbabwe Mushle, welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling any anything and everything youth-related in Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove, a.k.a. Big Mike. Before I head over to my panelists tonight, let us head over to Dr. Tapiwa Mungofa, who touches on the abduction of their peer and the current doctors' protest.
There was a leader. No Peter, no way. Atiendi kubasa.
It is actually unfortunate that we ended up coming to this stage, whereby we saw a doctor not being able to afford to live in this country. By living, I'm saying a doctor couldn't afford rent, couldn't afford food, couldn't afford transport. We are not talking about clothes, we are not talking about buying cars, we are not talking about anything. Just to survive, just to be able to go to work, we couldn't afford.
Les bonela nje sulukandaba mthwakazi omuhle muri eZimbabwe muri kuzvionera abo dokotela baya khonona bathi ngeke siye msebenzini ngenxa yokuthi one of us has been taken and has been abducted, njalo the wages that they're receiving are way too low, but hay asikwanisi lokuphila njengabo dokotela. We can't survive ngenxa yokuthi imali esiyiholayo mari yathukutambira hans aiwa ayisi imali shoma, but as you saw, Zimbabwe Mushle, that was Dr. Tapiwa Mungofa. Laye, he's one of the doctors about a high pants, ngeke siyosebenza. Isa tuskuno shanda until one, u doctor wabo, u president wabo, is returned in a safe and sound condition. Njalo, bona, babona ngani, uqakathekile ukuthi uhulumende needs to revisit the wages. Now let's head over to Dr. Fortune Nyamande, who's joining me live ecingweni, and he's going to tell us a little more ukuthi bona abodokotela bakubona njani lokho kwenzakalayo. Dr. Nyamande, ndinomgamchira emchirongwa.
Oh, makadini tinotenda.
Aiwa, tiripo, makadini henyu mngomo.
Mushe.
Saka nyaya iri mugango doctor ndeyekuti pana umwe doctor akatsakatika, doctor who has been abducted, Dr. Peter. Vanhu imise ma doctor muri kuzvionawo sei zviri kuitika kuZimbabwe?
Izvi kutorwa kwa Dr. Magombei zvisiri pamutemo zvinhu zvekuti shungurudza zvikuru. Hatitarisire kuti hurumende kana kuti ma state agents vanovayo vari kususpectwa kuti ndo vakatora vamugombei vanosvika pakuita danho rakadai kunyangwe vaine kusanzwisana kana kupokana kwanguva vari kuita naDr Magombei nesangano remachiremba iro ratinozoti ranga riri kurwira kuti mari inotambirwa nemachiremba nemaconditions of service avo avandudzwe muZimbabwe. Tinoona kuti kupererwa kuita zvisakarurama zvatisingatarisire zvisati zvamboitika munyika muno kuti chiremba anotorwa otsakatika odadza kuzikanwa kuti aenda kupi. Zvinhu zvinoshoresa, zvinhu zvinonyadzisa zvikuru pasi rose.
Asi hurumende ndabva kuverenga statement yamboburitswawo na Minister of Foreign Affairs vaSP Moyo. Hurumende iyoyo iri kuti aiwa zviri kuitika, this is not the work of government. Hanzi pane third force iri ipapa iri kuita zvokuti aiwa pese panongouyawo a high official munyika kana kuti panongoitwawo mavisits ema high officials ndipo panotanga kuabductwa vanhu. Imise madoctor muri kuzvitambirawo sei mazuva?
Isusu hatinei nekuti i-first force, i-second force kana kuti i-third force. Ibasa rehurumende kuti richengetedze macitizen, ichengetedze macitizens ese ari muZimbabwe. It is the duty of the state kuti munhu wese ari muZimbabwe anofanira kunge aine security yakakwana. Kana munhu achinge ashayikwa, achinge atorwa ne-third force, second force kana whatever namba yemaforce dzavanoda kupa, hurumende inofanira kuakaunta kuti zvati munhu aripi. So zvinhu zvavagara vari kutaura, tine vanhu hobo vakaabductwa munguva shoma shoma yapfuura. Chii chakaitwa nehurumende kuinvestigeta kuti vanhu ivavo zvakafamba sei? Nekuti dai iri third force, for example, namba yakatumira vamugombei message ichivathreatena vasati vatorwa yakaonekwa zvekare kuti yakambotumira mumwe munhu message musi wa15 or 16 August pakaitwa mademonstrations muHarare. Dai kuri kunzi third force, government yakatadza nei kuinvestigeta manumbers anotumira vanhu mathreatening messages achizoimplimenta kana kusaimplimenta zvavanenge vari kufunga. Ini ndinoona kunge ingori excuse iri kuitwa nehurumende kungotsvagawo kunyara kwevanhu vakuru vabatwa vaita chizvisakarurama. Handifunge kuti zvone kune third force yavanotaura iyi. Kana chiexista vachinge vachitadza kudhila ne-third force vari ivo government, then they should resign.
Aiwa, batai parunhare vanyama. Ndendiri kudzoka kwamuri nditore umwe guest ari kupinda muchirongwa. Right, zuluka ndapa mtswakazo muhle. Lo ngo-Dr. Fortune Nyamande. Uya asho ukuthi bona njengabodokotela bona into yokuqala is they feel as though uhulumende should be doing more to ensure ukuthi this third force that they keep talking about makuboshwe, someone needs to be arrested. Uphinde wathinta udaba lokuthi there's a number that circulated, the number that sent umlayezelo lo to umnumzana uDr. Magombe, kuthiwa this number has also sent eminye imilayezelo to different people elizweni, sending same sentiments of threatening them. So uthi nxa uhulumende, if he's serious, kumele adinge ayenze investigation abone ukuthi kanti ngubani kahle kahle that keeps abducting abantu. But let's head over to my second guest, umnumzana uThafazwa Mgwadi. He's a ZANU-PF youth member. Laye uzabe phatha udaba lolu achinyatsotsanangura kuti ivo sevechidiki vari kuzvionawo sei. Vamugwadi, ndinomugamuchirai muchirongwa.
Ndezvo ndakutambirai chimborosfane vakateerera.
Vamugwadi, nyaya iri mumugango mainzwa pane madoctors uyezve vanhu vakasiyana siyana over the past year since January 50 plus that have been abducted. Vanhu vari kuchema chema vachiti now that this keeps happening, hurumende keeps saying kuti there's a third force, why is it that there's been no arrest? Imi sevechidiki muri kuzvionawo sei?
Ya, chekutanga chatingangoda kutaura chete kuti tine urombo kune avo vari kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo, ende tichivimba zvakare kuti hurumende yedu ichatora matanho akakodzera to ensure that those issues are addressed according to the processes and procedures that are necessary. It's regrettable, it's quite very unfortunate, but chatingangoda chete kutaura ndechekuti it is wrong, however, for people to start pointing fingers when faced with those circumstances. Kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika, vanhu vatotanga kutoti ihurumende kana kuti musangano weZANU-PF kana kuti maboka ezvesecurity ari muno munyika muno maaiswa zvinhu izvozvo zvakashata. What we need to teach each other as Zimbabweans is when we are faced with those circumstances, what are the kind of measures that we should take? What are the processes that we should take in order to ensure that we bring those matters to the authorities? For the past 5 years, like you are talking about, or 5 months, whatever they are, we have heard stories about those instances. But I recall one of the days, one of the persons asking even the ambassador of the EU, the European Union, munotanga kuziva nezvemabductions akaita seaya aya kana matambudziko anenge asangana nemacitizens emunyika yezimbabwe akaita seaya hurumende isingazivi kana kuti vezvemutemo vasingazivi vanosanganisira mapurisa vasiri kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika unowana vemasangano akazvimirira oga civil society vana zimbabwe peace project vatomhanya vatonyora vatokongurudha kuti no istate yadai zvinhu izvozvo zvakashata chinhu chatingangoda chete kuti vanhu vazive ndechekuti kana tasangana nematambudziko iwayo ngatimangareika kumapurisa ngatimangareika kumaauthorities tochizva kuti kumapurisa kana kuti kumaauthorities havasi kutora matanho akakodzera tichinge taisa nyaya dzedu kwavari kwata kuti nyaya dzinotanga kumunhu anoti kana asangana nenyaya yakadaro anomhanya kuenda kumapepa and I'm a hostile newspapers or hostile media that is known to be hostile against the state for the past 24 years. Kana munhu asangana nezvakaitika seizvozvo rushes to hostile organizations like civil society organizations that are affiliated to the opposition by and large hauzozive kuti nyaya dzacho ndedzechokwadi here kana kuti masaramuzi tina nyaya for example yakaita semusikana anoita ake zvamafundis kana kuti you call them skits anonzi gonyeti ukamutarira vamwe vaitaura kuti ini ndakarwa gumbo zvinaura kuraga chimba tichitoona kuti hatona kuona kunge pane zvakaitika kana kuti pane zvinhu zvoda kuongororwa zvakaitika kutarisa musikana uya anonzi gonyeti haana kana pakakuvara kana vanga kana rainaro kana uhwere hwaakasangana nawo hunotarisa kuti munhu anonzi akamwa sewage sokutaura kwaaita but unowana ari muchipatara haana kana vanga haana kana chirwere chaari kurwara
nachotoona
masangano akazvimirira vega vatotaura kuti akapondwa nestate zvakasangana nezvakadai zvimwe zvacho zvinozowanza drama so when there is so much drama around those issues it is then very much difficult for the state for authorities and even for individuals such as us to be able to establish the genuinity of those cases but when they happen we would be comfortable to have investigations take place so that they are those matters are finalized and they are concluded
Regarding kubata pamuromo vamgwadi ntange ndatora muterere and then I'll come back to you I have a couple of questions to head in your direction and this Right, Zulukanda Leamuzo, that is Mnumzana Tafadzwa Mgwadi, Uwebandla Elibusayo, Ibandla Elizano PF. We are sure to say, njenge elizwe, kukara tigile ngempela ukuthi, abantu, whenever a case like this happens, kumele sibambane, sibone ukuthi, how do we fix such an issue? Uthi lokho kwenziwayo ngabantu ukuthi, you're running to ama newspaper and so forth, uyotshela abantu ukuthi, hi, bangishayile, hi, I've been abducted, hi, no. Kuthiwa kumele sidinge indlela yokuyilungisa. So that we ensure that the authorities have the right, can take the correct measures to fix the issue at hand. Sitshele umbono wenu ngodaba lokho nekodwini, nxa lifisa ukungena kuhlelo lingakhohlwa phela +12026192077. But I have a caller ecingweni, caller mthereri, mapi namchirongwa ngibani okhona ecingweni. Ari pari nari ndiyani?
Hello.
Yes papa unjani?
Ngiyaphila.
Mbano
ukukhuluma ngeshona.
Hayi wa, no problem Mkoma Chirongwa ndechenyu ari pari nari ndiyani?
Ndimkoma Heri.
Eh, Mkoma Heri mapinda Mchirongwa nyaya iri mugango mainzwa ndese.
Ya, nyaya iri mugango ndainzwa ende nyaya ndoda kunyanya taura netika ine vanhu kunyanya nyanya vanosupporta ZANU-PF. Vanoramba zvinhu zvinenge zviri obvious kune vakawanda vataiziva handingadaku kutaura mazita avo but munowirirana neni vaiti kana mukavabata pachirungwa ipapa pastudio 7 muchivabvunza nyaya dziri obvious vaibva vati inhema idzo hakuna zvakadaro ndakambenge ndafamba kwakati hatina kuzviona but vabuda muhurumende ndova kuita mafirst witnesses yekutaura kuti hurumende haisi feya pakadai inodzvanyirira but pavaitaura vakamiririra musangano wezanupf vaizviramba kuti hakuna zvakadaro zvinhu zvinonyadzisa kuti mukore unoyu nyika yaane almost 40 years yaita independence ichiri kushandisa udzvanyiriro hwakadaro hunonyadzisa and then maranirwo ari kuitwa nyika yacho ka anotonyadzisa mukoma iko zvinezvi ukafamba mumigwagwa chaiyo chaiyo yekuti national highway for example Masvingo Road yaane maporthole yekuti you have to stop then you decide kuti ndozvinga porthole ndichienda kuright here kana kuti kuleft you don't have to slow down but unofanirwa kutomira but yet nika ine mamwe ma expenses anoitwa achionekwa ne public like now ndiyaboni before ma president but expenditure achona iri kushandiswa at the expense of the general population. It's unfair. And the running of the Gona, then you tell people with the Ugango Tower, I think it took to Ura, Ugani, the Wato, I not explained, Ugarika, Uruana, Big Tarema, only Rango. Dara Yaruan was the Sicilian boy, Vara, you would just go to Rana Axis, you couldn't have one with a winner at a swine. But in Dara could see Joe, the general people.
Aiwa takunzai zvakanaka mukoma here tinotenda zvikora nekupinda muchirongwa nesu.
Tinotenda chaizvo.
Mudzo okay next week. So zuluka ndaba lo muheri umlaleli wethu wokuqala abva kupinda muchirongwa akanyatsotsanangura. Uti ibandla elibusayo ibandla lezano PF kutwa hayi abantu ababasekelayo. Those that support ibandla elibusayo ibandla lezano PF. Utsa they have a habit of denying the obvious when things happen. Uphinde wathinta udaba olwe freedom of speech. Wathi hayi yena ubona ngani the issue of freedom of speech is at risk elizweni. Asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele kulo Clemens Mzola Dube uthi linjani hobe ohowe unjani butike Dube nguhobe HOVE hayi ngiphilile wena unjani. Na uPrincess Vuhle Ntini uthi msakazi lenjani hayi ngiyaphila Princess wena unjani. Uthandi Mdlulu uthi Mr. Mgwadi, you're captured by the perpetrators of this. Abductors are the order of the day in Zimbabwe. Please allow people to be free in Zimbabwe. Allow people to be able to express themselves. So, singakahambi kumnumzana uThafazo Mgwadi, let me go back to Dr. Fortune Yamande. Doc, muchiri popa rinare? Dr. Nyamande?
Hello, ndiripo ndirikunzwa.
Oh, okay. Right. Now, as we've spoken to different doctors, especially in some of the reports that we've received today, a lot of doctors are now in fear because they feel kuti when you find someone of such stature disappearing for a good 48 to 72 hours, it's something scary. How are the doctors taking it in the country? And of course, what needs to be done to move this issue forward? Because a lot of people are saying awasikudzokera kubasa until the doctor turns up.
Yeah, ndinotenda nemubvunzo wenyu. Rega ndimoreso wamugwadi kunyangwe ndisiri kuwira nangu nezvavari kutaura. Ndichidzoka kumubvunzo wenyu. Vana chiremba vakawanda pari zvino vari kutya. And I think they are in a state of sadness. Dambudziko ratiwira semachiremba muZimbabwe iri hatisati zvamboitika kubva even from 1980 patinoziva Mugabe wachitonga. Nekushata kwanga wakaita Mugabe nekudzanyira kwaaita hatina kumunzwa kwachiremba akatorwa nevanhu vatisingazivi kuti ndanaani vatinofungidzira kuti maagents estate. Saka machiremba akawanda vari kutya and vakuti pamusoro pekuti vagara havasi kukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti mari yebhazi mari yekuti vashandise kuti vaende kubasa haisi kukwana. Vakutotyiwo zvekare kuti for their safety kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa. Ndoda kupindura zvishoma zvataurwa nawo Mugwadi pavari kuti vanhu vamwe vanhu vanozokwanisa kuwana information sei zvisati zvasvika kuhurumende. I think tiri kuziva tese kuti pari zvino kwaane nzira dzakasiyana siyana dzekuti information inofamba sei. For example, pakaupdactwa Dr. Magombei vakatumira WhatsApp message. MaWhatsApp mazuva ano anogona kuswera atosvika kana kuAmerica chaiko. Even government isati yaziva. Saka ndinongoona kunge ingori a lame excuse, it's a lame argument, it's an invalid argument. Yavari kungopa yekuti hanzi sei information iri kusvika kumwe kunhu isati yasvika kuhurumende. Hatina control information in this global world nenyaya yesocial media. Uyezve kuti hanzi pane vamwana vakamba abductwa asi for example Sagonyeti kuti ari kunzi akaonekwa asina paakakuwara. Munhu akanwa sewage chii chaungaone iwewe kuti munhu anwa sewage? Isemazera andoita sachiremba. Munhu akanwiswa a poisonous thing like sewage, there's nothing physically chaungaone nekunze kwemunhu kuti munhu akanwa sewage. What you can only take is the account of the patient. So abductions aya zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe. Ngatisa one day nechigunwe kana kuwand kana kuti titsvage zvekureverera. It's very clear kuti muZimbabwe for the past few months manga muri kutorwa vanhu vachiabductwa nevanhu vatipinda zvekudzinganani vanofungidzirwa kuti dai kuri kunzi state haiinei nezviri kuitika ingadai iri very active to weed out those elements vari kutora vanhu vari mudzimba dzavo vari kudisturb peace vari kuuraya vanhu vari kumbunyikidza vanhu muzimbabwe Zimbabwe haisi a failed state. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo. Zimbabwe inyika ine masoja, ine mapurisa, ine CIO, ma state intelligence services. Pakaparwa mhosva munhu mungwadikidikanoswera abatwa. Zvekuti kune third force zvinoitika muma failed states, kuna Somalia, nekune dzimwe nyika kusina law and order, kusina mutemo, ndiko kunonzi kunoita mamwe ma militia groups anokwanisa kunotora munhu zvisiri unaccounted for. So what it means and what it points out at this point in time ndezvekuti hurumende ine chekuita nekutorwa kwevanhu ava vari kutorwa kudzimba vachiabductwa
Swayeni Mokas nokana makufonera kuti tingaita basa rekubata runhare tichiteerera isi tichiine mhinduro dzatoda kukupai zvinei zvichashanda here
aiwa pindurai vamugwadi takukupai mukana
Alright, chekutanga ndoda kupindura baba vanga vachitaura nzvimbo yeHarare yavanga vachitaura kuti havachaoni mugwagwa hatidi kuti tipoliticize kana kuti tiise zvematongerwo enyika nezvimwe pazvisingakwani asi kana tozoda kuzviisa tinongovatsanangurira chaizvo chaizvo kuti iva vava vangatiza ZANUPF kana emapotholes nekureseka kwaita mugwagwa wemuHarare hatisizvo zvega chete ndaingafunga kuti kana vari mugaro wemuHarare vachataura kuti mvura inoonekwa kakachete pavhiki asi ndo vane kanzuro yamdc yavanotaura kuti part of excellence inorava makanzurosi munomu asi iri kurwara makanzuro api vanhu vachibhadhara marets asi mabhina haatakurwi mapotohole haagadzirwi mvura haiwanikwi zvibhorani zvacho zvakavakwa zvese zvakafa zvimwe zvakavakwa zvichipindwa nemusuwejimomo nebato iroro rinorwana makanzuro asi havadi kuzvitaura vozvidzorera kuzanupf muna kanzira wezanupf here muno muHarare wavangataura kuti ndiye ari kubama rokukanzuro kana kuti ari kukanganisa vanhu vari kuita mapriorities ekuzvipa masalary pax kukanzuro ikoko nekuita maland barons vachidisha kuti stateland vachipanana ikoko asi vagari vemuHarare vacho vasina chavari kuwana vapedze zvoti izanupf zvina maturo izvozvo theni chechipiri chandoda kupindura vachiremba vanyamandi ndichikwanisai pamwe chete ndazvekuti zvimwe zvunhu zvamunotaura kunyange zvangu ndisiri chiremba asi hazvirayami kuti ame no vice when it comes to medical issues because either in one way or the other I've been attended as a patient or I'm actually a patient so because of those things imimi kana muchitaura kuti munhu amwiswa poison haaone kuma physical injuries very correct gonyata akataura kuti akarohwa akataura kuti airohwa achidii akubva paakatorwa mbakadi asi haana kana any swollen part of her body yavakaona ivo vachiremba ava vakatibudisira kuti izvoshuwa mwana wayo akarohwa akakuvara pakati tozokazvipa kumwa poison yauri kutaura kana seswage zvavataura kuti hapana maphysical injuries hongusi ari mukacha achavinge nawo akanozotadza kuti kuda mwana wayo akasangana netaifo kandi wakazorwara zvakati zvokati ataonekwa ndeapi hapana saka tiri kutaura kuti dzimweni dzacho dzinopedzisira dzava nhema asi panyaya yadr Magomei kana nedzimwe dzose ndandinotaura kuti inhema saka ngatisazamai kupoliticisa ngatipei mukana kumaauthorities particular the state to bring finality on these issues rather than try to grandstand and seek political expedience on the on the challenges that are facing a family. I'm sure Dr. Magombe is a family. If he was married or even if he wasn't, his wife need answers, his children need answers, his close family members need answers, and indeed those answers must come from the state which is the guarantor of the security of its citizens. So let the state answer by way of investigating rather than for us to start then to try to cultivate political expedience is out of a tragic situation like that. Secondly, Dr. Magombe has disappeared. I don't want to spin or what we don't spin on tragedies such as this. But what I need to be to emphasize on is, was he accompanied to disappear? If he was accompanied to disappear, who saw him disappearing so that he can tell you the state disappeared him? Mavashado did not disappear. So one, Matso Tisha disappeared. So one, there's a lot that happens. Because culprit. In so far as those investigations have not been concluded, so that there is no need to defend. Vanhu vanoenemena ndiko ataka ndovanofunga kuti tinenge tichidefend asi netitaura zvinhu sezva zviri kuti no ngatipai mukana zvinhu zviitiwe kana zvakachena toona kuti zvinhu zvafamba zvakadai. What about if we get to be sure kuti tomorrow tazonzwa kuti zvinhu zvakafamba nomuto wakasiyana? Are we going to apologize to the state? Vanoda apologize here vana Dr. Nyamani, vanoda apologize here masangano akazvimbira kuti zvinhu zvakafamba zvakadai. Saka ndiri kuti kana tasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo sema citizens, we can't then belabor the government of Zimbabwe as the guardian of security. But when our security is under threat, we don't trust it to guard, I mean, to provide that security. We trust the civil society organizations. We trust what our radio stations. We trust what our, you know, print media. That is an agenda on the government. And let's work with the state. But evidence, what is state? We're going to send Dr. Nyamani and the Karazuzo. Now we can evidence you. To bring answers to where they are needed, rather than to pretend or try to seek political relevance out of a tragic issue like that one. Apart from that, I don't go to Canada or check.
Aiwa takunzwa zvakanaka vamugwadi batai parinhare ndirikunzwa ndine mutereri rekai nditore mutereri ndendodzoka kwamuri uyezve Dr. Nyamande. So ngiyezwa kuti ngilomlaleli khona ecingweni khola mutereri ongenayo kuhlelo ngibani? Khola mlaleli, hello.
Hello.
Yes, papa, unjani?
Fine, and you?
I'm good, chief. Ari parinhare ndiani?
Thank you, Shepherd.
Shepherd, unjani puni?
Hello?
Yes, Shepherd. Zviri kufamba here?
Mushe, ziri sei?
Mushe, kandimi mapinda kamuchirongwa baba.
Yeah, tiri kunzwa kushaikwa kwemunhu pari mukuru wamadokita.
Tudzeiwo maonerei?
Sekuona kwangu vanhu vari muno muZimbabwe vava kutora advantage yemachallenges ari kuitika vachida kuti vaempower opposition party, the MDC.
Why would they do that?
Vari kuti zvinhu zvese zvichangoitika vanenge vachiti because of ZANU-PF. Vakaita izvi because of ZANU-PF. Zvokuti vapata kana vakambotsvakisisa zvakanakanaka kuti tione kuti right chii chakaitika, akaendepi munhu uyu? Kokana kuri kuiwe kumwe kwaanoita like mamunhu anga aripo anga achitaura kuti mbavha dzinotora vanhu, matoti chaivo chaivo anotora munhu. Right, zvose zvinenge zvingozi ndezvechi zvaenda kustate. Aenda kudi atorwa negovernment, atorwa neZANU-PF. Who knows that evidence iri papi? Ndiana nayo kana vanoyo unoziva kakuti akatorwa negovernment ngaaende ka anotaura zvizvo kugovernment. Because after all, panoti papera madays munhu wowanikwa ainge ari paainge ari, munhu iyeye like anozozvi anoona apologise zanga achingotaura, anogona here kuinda unodi? Kana kuti tive nechidzidzo kuti right takanyeberawo government haina kuti haina kunge yakazviita izvo. Saka zviripo atisi kuti government is right, no, but tiri kuti chi ngazvitsvagwe. Zvinhu zvinopiwa time yekutanga zvatsvagurudzwa kuti ndizvo here zvakaitika. Kana maona munangagwa ari wrong netimu yake, then moti right ndipo pane nyaya. Asi kana mukaona asiri wrong, then munhu kana tichiti tine paitika mhosva, masuspect atingangoti masuspect ese aripo totogatananga munhu wani, sekuti tinoziva achizviita. Tatanga tatarisa munhu wese varipo ipapo kuti right kune mbavha, kune government agents, kune matsotsi, kuna iyewo gaanogona kuenda unosungirira ari ega, kana kuti oenda unogara kumwe, kana like zvanga zvichitaura kuti unogona kuenda kunight prayer kana kuti mumaprayers ake unotsanya ari kokuita 40 days sekutaura kuti nauchingoita vamwe. Right, iye ega anogona kuzviindisira, mbavha dzinogona kuita, matsotsi anogona kuzviita. Kana saka then state inogona zvekuzviita. Saka toda kuti tinyatsokuziva kana iyo MDC inogona kuzviita kusvibisa opponent yayo.
Haiwa, takunzwai mukoma Shepherd, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you.
Basi zvulukandaba leyamuzwa umnumzana uShepherd ukanyanyani uyavumelana ngamazwi ngamnumzana uTafadzwa Mgwadi esithi anyone could be responsible for this. Upinde waphatha udaba echasisa umbono kaMgwadi esithi even abotsotsi are capable of abducting umuntu. Lina lithini kodwa lokhona ekodwini? +12026192077. Ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle, ngenani kuhlelo abafisa ukungixhuma kuWhatsApp ngikhona njalo +12026503118. Right, let me go back to umnumzana uTafadzwa Mgwadi. VaMgwadi mchiripo parinhare handisi. Right. Now, I'm looking at some of the comments, and someone seemed to highlight another important, prominent figure that has since been abducted, and people to this day don't know where he is. Tichitarisa Nyaya, Yaba Itai Zamara. The U.S. Embassy also issued a tweet, early this week, where they were saying, since January, 50-plus people have been abducted in the country, and yet zero arrests. To this day, even Yaba Zamara, still no one knows what happened. Seeing as though the state is responsible for ensuring people's safety, how do you then account for something like this when even your state is just turning around and looking at people saying there's a third force at hand, but people can't even put a name or a title or a face to who this third force is? Now that you're saying that people, what are people supposed to do when you turn around and see even the state itself cannot name who this third force is that seems to be abducting people time and time again?
Okay, I want to tell you what I do, mm-hmm. and which is what is required by the constitutional system in this country.
Mm-hmm.
I want to take you back. By the way, you are aware that I'm a former student leader at the University of Zimbabwe and nationally as the president of the Zimbabwe National Students Union at one point in my activism mm-hmm. as the president of students.
Mm-hmm.
I will tell you, I will not tell the names, but if one day people insist on attempting to blackmail this government on those challenges,
mm-hmm.
there was I will expose this out.
Mm-hmm.
There was a situation that arose in Dichivakuloro Nivangu Tembaglenura Biku Maneru, Kumakoru Zosik. No, but I think I'm so Zipanos Bakurakwashi. I'm sure Papa in his bag. I had three of my national executive members. No, but I attack quite Papa in Matsosi. We tried to fight the Vengus Kandazo Kuaram Sor. And you know what people attempted to do? People attempted them to do, no, we can make money out of this issue. So go and report, don't go and report it, but go and seek for a safe house. So that you say you've been attacked by the state, and I said, aha, guys, this is stupid. This is about my health. And I know when one attacker, one of them, they are not political activists. And this is completely a separate issue. Why should we politicize a social circumstance in Okazakusangana and anybody else? So I met those things, and I had to report my case at Glenora A police station. And then, you know what happened? The person was and we had to do an out of court settlement with them. But there were people who had attempted to politicize my issue. So I'm saying, who reported Wakanaka, so that the state this is out in those people. We had people like Zamara, yes, and I'm sure the state is not resigned in terms of finding answers. It may not be today, it may not be tomorrow, but answers must be found, and the state is filled with that, I'm pretty aware. When it comes to this issue, yeah, Dr. Magombe, may I also tell you, if you needed to know so much, there are people, the story has already been politicized so much beyond redemption. You hear people saying Dr. Kumbe was the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. I'm sure Fortune Yamande is there. I'm not a doctor, and this is Chiremba, but I know what happens there. Because I remember most of the doctors, including Fortune Yamande himself, we have seen the same stream by UZT, Chitazwaita, and Chitazwandaita, although those are Chiremba. But we know that the Zimbabwe Hospital Doctors Association has factional issues, and in fact, to put it clearly, there is another leadership that is the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, which Fortune Nyamande himself knows. I don't know how this guy became the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, but that is it, mate. That is right to belong to his own moral band or, outfit elsewhere. That's their own issues as doctors, which they must sort out. But I'm saying those things are real. But people have already allocated him a title of president of Zimbabwe Hospital Doctors Association in order to magnify the gratitude, the gravity of his issue, which is quite very unfortunate. So I'm simply saying, like the last caller said, that is a manyai, so poor they're going to shut someone in my situation, they're going to see why you are going to remain. Mangwana in any sort of other body, who see who know I'm going to see what you can pieces. Kogana Shima Loro Pandiri, not the numbers, you got to say you're no one who wrote to see Kuna Matsuz, not all was and enough. Mangwana of Maritara, I was beaten by MDC thugs simply because I belong to ZANPF. Will that save anything? It doesn't save anything. That is why we're saying people must gather their conscience and know where to do politics, but politics must have a limit. We must draw the line where people are grieving for a circumstance that they cannot provide explanations over. Let the state play its role. Let
those answers using its system rather than to say it is the state itself. Imagine if the state was a human being like yourself. Already you are being asked for answers, but people have already accused you of being the player and the culprit. Would you produce the results so required? Would you be active enough and enthusiastic enough to provide those answers? It becomes quite very unfortunate. And as if that is not enough, our American ambassador, our American pambe, those countries are hostile. The European Union ambassador pambe, those countries are hostile. She was also talking about even there are super diplomats in this country. Gee, how many diplomatic missions are seconded to this country? How many do we have? So much. They are just a tiny among us, those so much. But they are always on the mountaintop, always ready to shoot from the hip, always ready to use their emotions to scuttle processes and politicize issues in a disguised attempt to provide political capital for the MDC. This is just wrong. Let us grieve when the Magombe family provide the answers that are needed in order to provide to ensure finality on this issue. As I said, there is no one who is dead at the moment. There is no one who is known to be elsewhere at the moment. What we have is a case of a disappearing doctor whose accountability, I mean, whose location is unknown. And that location must be known, but the state must play its role. That's why I'm saying that's the politicized side. Let's deal with the issue as it is.
Ai wari gai tukubate imromo tipe vau nyamande mkano kupindura. Doc Nyamande, are you still on the line? Togoten? Right, manzi wamazwi ava mkwadi. I guess my question to you is, how do you then move this issue forward, ensuring that, one, doctors are able to go back to work because people are dying and people are getting sick? We've heard the cases of people coming in and they've called us saying, I was in Pandagendabu Hospital, no one attended to me, some have lost relatives and more. And at the same time, how do we ensure that doctors feel safe to be able to go back to work?
All right, not enough. Tangana pindura my questions in yari tuwa mavunza. Kutila na chile mba zogere kubasa, I think we need to solve the underlying issues. I think you are muno wira na nini, kutila na chile mba wasikubasa, nini yekuta wa Magombe vasa ye kwa chete. Wana chile mba wangato gara wa rukura tizira, before abduction ya wa Magombe. Saye wana chile mba wa rukura tizira. Ndinotenda, wa mkwade wa acknowledge, inini, the former president of Zimbabwe Hospital Doctors Association, Ubamuna 2014 kusuka muna 2016. Ndakatungamira sangano irori rangariro kutungamirwa na Magombe. Nyaya dzataitaura muna 2014. Ma grievances dzatangati nawo muna 2014. Dziyo achingori the same grievances ari kumborirwa na chiremba year in year out. What we need is a political commitment by government kuti vagadzirise zvino zviri kunetsa ku health sector. Ndirokwasa kupa an example kuti izvo zvichiremba ari kutambira net income, I think, 1,400 RTGS. Muka I convert in my parallel market rate. This is about $80 or $70. Akuna anywhere in the world. Kekuti chiremba, anora manema rishoma ya kadaro. Chiremba, asu kwanza ku is a fuel. Just a full tank. Salary ya chiremba ya 1 month is a full tank ya kudira motor. Kutayende kubasa. Those things need to be addressed so that we keep my perennial strikes aramba agara rungu itika ku health sector. As it fads, kuti gore ne gore, wana chile mba wano ratizira. That's the political commitment. Kana zishinga zanesa, let's come up with a sustainable solution. Kuti zoni, how do we solve nyaye machile mba? Do we introduce my health levies? Ene zikune mobile levies, notorwa, for the health sector, for example. Can we channel that money to fund my salaries ana chile mba? So that we don't put a strain on the fiscal, kana urimende jita inamaya. So what it means is the stakeholders, they need to sit down, vogara pasi, vogadzira a sustainable solution. Inogadzirisa mastrikes ari kuitika ku health sector. Chechipiri, the second grievance iri kuita kuti vanachiremba vasaende kubasa inyaya ya abduction ya Magombe. Mazwira andinoita, and with all the confidence yandinayo munyaya iyi, vanachiremba havadzokere kubasa until nyaya ya Magombe yainvestigetwa, yabudiswa pachena kuti varipi, vadzoswa vari vapenyu. So that is total accounted for. Vama Gombe, vanga varikurwira kodzero dzachiremba wese ari kushanda mugovernment hospital yemuZimbabwe. So, kana muchiremba arova nhumwe, zvatofanira kuti marova akamuna avatumwa. So, handione ana chiremba achikwanisa kugadza. But so far, the response yataona, explanation ye 34 iri kutaurwa iyi, haisi kugutsa vana chiremba vakawanda, haisi kugutsa maZimbabweans akawanda kuti kungave ne 34 ingarambe ichiita zvakadai zvisakarurama munyika yeZimbabwe. Ndoda kutaura nyaya yataurwa navamugwadi kuti isusu hatisi kuti vamagombe vakatorwa nehurumende. I think kana iro impression yavaona maybe havangasina kunyatsoteerera kana kuti vatadza kundinzwisisa. Isi tiri kuti vamagombei pavakatorwa vakatumira message vachiti kune vanhu vanda abdata vakati vakati. Message iripo pa social media, it's there for the world to see. And it's not in a dispute kuti vamagombei
kana mama vatuma kune rimwe bato kana kuti mama vatuma kumwe.
It's not in dispute kuti vamagombei vanga vari kutungamira manegotiations angari pakati pehurumende nerusangano rematiremba. Saka kana pachinge paitika chitiko chakadai hazvina kushata kufungidzira kuti hurumende could be one of them. There's no one ari kuti hurumende ndo yakatora vamagombei, but it's a suspicion which is valid and which is there. And history is the best teacher. Chine nyaya yaita Idzamara. Idzamara paakatorwa hurumende yakabuda guns out ichiramba kuti haana kutorwa. Pamwe anga akadhakwa, pamwe anga ari kubhawa.
Same
explanations dziri kutaurwa navamugwadi dzakangoisiwa pana Dzamara. Ava makoti mangani Dzamara asingazivikanwe kuti aripi. So hapana takashata nemasuspicions ari kuitwa nevanhu kuti ko iyo hurumende inogotadza sei kucontrola whether it's first force or second force or third force, whatever force yavanotaura. Isusu tinozva kuti it is the role of the state to provide security and to protect my citizens.
Kana
zviitika kuti week in week out sondo nesondo vanhu vanotorwa mudzimba, vanhu vano Let's have an open mind. Even the Minister of State Security vataura one enough. Kuti ngatipe an open mind. Let's have an open mind. Kana paine vanhu vatomhanya kuita conclusion kuti third force is the herald, is the state. Ndo yapa kuti iri kunyanya kumuva the narrative yekuti the third force. Let's have an open mind. Maybe vakatorwa ne state, oh, let's investigate kuti chicha chaitika kwavari. But zvatiri kuda isu semacitizens, semachiremba muZimbabwe, tinongoda kuti chiremba adzoke ari mupenyu. Adzokera anoita basa rake. Zvamataura zvekuti hanzi kumadoctors kunetsana kwavari kuita. I think kana manga muri kunyatsoteerera vamagombei vari kudiscribewa saacting president wesangano remadoctors. Havana kunzi is the
Dr. Nyamani.
Munoziva imini vamugwadi
Dr. Nyamani.
Akaitika kusangano remachiremba. Vanhu vangu vari kunzi ndovari kutungamira sangano remachiremba.
Dr. Nyamani.
Vakapedzisira kusarudzwa nevanhu kare. Constitution yemadoctors inotaura kuti machiremba ano ele.
All right. Hai kuyashisa la kuyashisa pachirongwa zviri kufaya. Lo ngu Dr. Nyamande. Unfortunately, Doc, I might have to put you on audition with ngitsatsa mu new guest. Pangosara 7 minutes saka mongondiregerawo. Let me go to Umnumzana Charles Nyoni, yena olwela ilungelo loluntu vanorura kodzero dzevanhu munyika. He was a good friend of the Itai Dzamara. Vanyoni, Mr. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo putonyana.
Ngiyaphila kunjani Nomzayo?
Hayi ngiyaphila, sokusele 7 minutes lapha kuhlelo khanye ngani kuyachisa. So I'll just ask you to get straight to it. Wena njengomuntu olwela ilungelo loluntu, what do you have to say about, you know, ukunyamalala kwa doctor njalo abanye abantu who have been abducted elizweni eZimbabwe? Kulomnumzana uthafazwa mgwadi ehlelweni, yena uthi hayi abantu should not be quick to run to, you know, the news outlets and so forth. Kumele banikeze uhulumende ithuba lokuthi yena ayenze investigation abone ukuthi kahle kahle kuyini okuhluphayo abantu.
Sibili ngatshona esiqedela isikhathi esitshela ukuthi sinikeze uhulumende ithuba elokuthi ayenze ama-investigations, but into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohle lapha ngeyokuthi uPeter lo onyamaleleyo ngumntwana komunye ubaba lomama, njalo ngubaba komunye kwabanye abantwana eyindoda komunye naye umfazi, le abakhalayo kathi sibedidizele ukuthi ukuphi ungathi bengakwazi ukuthi ingaphi. So singaba lomcabango nalo ukuthi umuntu esikhuluma ngala hayi lo kule izihlobo zakhe ezihluphekayo zimdinga ukuthi ungaphi. Asingeke sajustifya lokho sokukhulunywa ukuthiwa ngama 34 54 66 lokho yikuhlanya sibili, ngoba uhulumende lo kaqalisanga ukunyamalalisa abantu kathesi, kwaqalisa ukwenzakala kudala. Awo ithetha mara labo Patrick Nambayala babuya banyamalala uhulumende kachongo lutho, njalo akula investigation kumbe docket elavulwayo kumbe umuntu wabotshwayo, kwaze kwayiwa emakhothi ukuthi kuthiwa kaba investigate, but lokhu batshengisa ukuthi vele bakuyeyisa bakukhangelela phansi. So kathesi nxa abantu sebebuya kathesi kumaplatform anje lapha sebesitshela ukuthi siphe uhulumende ithuba yikufuna ukudlala ngengqondo zethu, sivele nje sithukuthele nje silolaka silobhova olokuthi kathesi imuli kaitiza, mara abuyingane zakhe kazikwazi ukuthi ubababo ungaphi, uzabuya kumbe vele kakusabuyi muntu, ukuthi umfazi wakhe sekumele ayende yini umbumela alindile akula nto eyaziwayo. So kabayikeli kusiqedela isikhathi besitshela ukuthi ye kwathwani kwathwani uJessica Majomela wathathwa wathunjwa waze wagcina wabuya kathesi. Siyakwazi ukuthi vele yindlela esetshenziswa nguhulumende ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezingathandwa nguhulumende ebeke sebefuna ukuncindezela uZulu. So asitshiyeni ukuqedelana isikhathi ngokukhuluma kwama-34 uPeter lo bamlethe nje ephila ukuze udaba lolu luphele, batshele lokufuna ukuthi ye ama-Americans ye MDC ye wathintini abantu abagulayo labantu abafaya ezibhedlela abalandi ukuthi ngumuntu we-MDC kumbe ngozanu-PF. Kufa umntakaZulu, kufa umZimbabweni, kugula i-citizen yalapha eZimbabwe ene-right yokuthi ibithola ukwelatshwa njalo yokuthola i-medication. Isikhalazo sabodokotela lesi si-legit ngoba labo bafuna ukuthi basebenze okusegcekeni njalo basebenze umsebenzi wabo bewuthakazelile, bethola labo ukuphiwa into ezihambelana lokusebenza kwabo njengokufunda abakufundelayo. So uhulumende kake atshengise nje for once ukuthi une-compassion nezisebenzi zakhe. Amanesi ake akwenza lokho ukuthi bafuna ukustrike, uhulumende wabaxotsha umsebenzi. Kade sodokotela kabamaxotshe phela, futhi sibone njengoba bona bezithi bashaya amakhomandi lo zabo ukuthi uZulu engafuna ukungena emgwaqweni basidukule kumbe umuntu engafuna ukuphikisana labo basithumbe. Kadesi abotatenda Mombeyarara bathunjwa ezindlini, laba amathicha lawo bathathwa ezindlini batshaywa baze badatshulwa amaqolo la, betshayelwane ukuthi kwenziwani umuntu ebese besitshelti ngama-34. Ama-34 wokuthini? Ukuhlanya sibili lokho. Ayasijwayele abantu labo.
Ngiyakuzwa Charles, ngothi sinikeze uthafazwa ithuba lokuthi akuphendule. Vamgwadi, your last sentiments nokupanga sala 3 minutes pachirongo saka ndongokupai a minute and a half. Muri kunzwa vanyoni vanorura kodzero dzevanhu vabopindawo muchirongo vakati inyaya yema-34 they're not buying it. Anzi hurumende should do their job and ensure that the citizens are all safe munyika. Pindurai tinzwe your last sentiments. Vamgwadi,
sure that all citizens are safe munyika and those citizens must also give the government its room to protect them itself. Mm-hmm. The government must not be expected to protect and guarantee the security of citizens, which citizens do not want the security to play its role on them. That is why ndiri kutaura kuti zvokuita zvokutsvagisana mari kumadhona kana kunotsvaga mari kunze kwenyika nekutsvaga mbiri muchiti mwana aita asangana nedambudziko kana kuti citizen yaita dambudziko is right to ZPP Zimbabwe Peace Project or is right to the American Embassy for assistance, one of the state that is supposed, that is supposed to protect yourself itself does not know. Zvakashata izvozvo, hazvina nguva zvinotibatsira. Uye panguva ino chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu vekwamagombei mfungwa yavainawo nokurwadziwa kwavainawo neniwo ndinotori nawo nako, hazvinei nekuti ZANU-PF kana MDC nekuti hatisi kuziva chakaona chiremba. Chiremba anonetsa kutraina ende tinodawo kuti chiremba anga aripo, asi ngazviitwe nemugwara chekuti kana taona maanza abuda tachiti inaro apa pakafamba pakadai pakadai,
kwati zvokuti vatedzere vasanga kakazvimirira woga kana kuronda kambiri netambudziko rasangana na doctor vototi ndizvozvo aiwa ngavatendere vachishandawo nehurumende nekuti ndiyo yoga chete nokwanisa kubatsirana navo
aiwa vamugwadi vamugwadi
aiwa
takunzwa aiwa mugwadi nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much. I would like to take this opportunity ukuthi ngibonge wonke umuntu oke wangena kuhlelo, wonke umuntu that wrote their comments. Siyabonga kakhulu. I'd like to thank a special shout out to my three guests that joined me tonight and of course the callers that made it. Sibapo Muhle, tashuka kumagumo echirongwa. Same time next week. Let's meet here. Bye bye.